Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wemuvhuro kumiguru 11, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu umwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vana vechikoro vanomwe vakabatwawo nacho.
Sati tataura navo vatanga kukanda matombo, mukaona mapicture andatora ndikatumira, ari mapicture emota emukuru chayo yaatakwa nematombo, tikaita U-turn kuti tavakudzokera, vakaramba vachiataka mota vachikanda matombo, particularly vachitarisa nekutageta mota yapresident advocate Nelson Chamisa.
Bato guru rinopikisa reMDC Alliance robomera bato rezano PF mhosva yekuita mhirizhonga inotyisa yapa kuti dzimwe nhengo dzebato iri dzikuvare motokari dzemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa dzichipwanywa nekutemwa nematombo kwacharumbira kumasvingo. Asi zano PF iri kuramba kuti vatsigiri vayo varwisa MDC Alliance.
Vatungamiriri vese vemaunions anga varipo vataura nezwi rimwe chete kuti mari yatinongotambira i21% yemari yatatichitarisira kutambira. Mari iyi tikada kuti ishande zvakanaka tazowirirana tikaisa chisungo chekuti tichange tichishandawo 21% yenguva, zvireva kuti murayiridzi mumwe neumwe anongozoenda kubasa kamwe chete pavhiki.
Varayiridzi vanoti vave kuzotanga kuenda kumabasa kamwe chete pavhiki sezvo mari yavari kutambiriswa iri shoma. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu umwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vanhu vafa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 4637. Vanhu makumi matatu nevana kusanganisira vana vechikoro vanomwe vakabatwa vaine chirwere chine zuro wakare, zvasiya vabatwa nacho vave zviuru zana nemakumi matatu zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 131,796. Vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru zana nemakumi manomwe nechimwe zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 3,171,698. Vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana nezvipfumbamwe zvine mazana maviri nevana kana kuti 2,409,204. Bazi rezveutano rinoti rine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Bato guru rinopikisa reMDC Alliance rinoti motokari dzanga dzakatakura mutungamiri waro vaNelson Chamisa kwacharumbira kumasvingo dzatemwa nevanhu vanga vaine mabhemba nematemo vanonzi ndevebato riri kutonga rezano PF. Vamwe vanhu vakuvara muchiitiko ichi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri webato iri Advocate Fadzai Maere vazisa padandemutande ravo reTwitter kuti vachamisa havana kukuvara muchiitiko ichi, kunyange hazvo dzimwe motikari dzavo dzaputswa mawindo. Utungamiri hweMDC Alliance kumasvingo hunoti pane vanhu vane chitsama vaendeswa kuchipatara. Mutevedzeri waAdvocate Maere vaGift Ostalos Siziva vanoti vange vaine zvirongwa zvavo zveCitizens Convergence for Change apo vatanga kurwiswa nenhengo dzeZANU PF.
Tikasangana nema ZANU PF youth akabata mamachets nematombo vakatanga kuataka mota yemukuru wenyika. Chekutanga advance team yedu yaenda kunotaura nawo kuti vanzwisise kuti kozviri kufamba sezvo vanga vari vanhu vakabata maplacard. But tisati tataura nawo vatanga kukanda matombo, mukaona mapicture andatora ndikatumira, ari mapicture emota yemukuru chayo yaatakwa nematombo. Tikaita U10 kuti takudzokera, vakaramba vachi ataka mota vachikanda matombo, particularly vachitarisa nekutageta mota ya President Advocate Nelson Chamisa.
Vasizi vavaudza Studio 7 kuti zvaitwa nhasi urongwa hwezano PF hwekuda kudzivirira MDC Alliance kutsvaga rutsigiro sezvo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023.
Dambudziko riri pano munyika nderezano PF, dambudziko riri pano munyika ndere violence, dambudziko riri pano munyika inyaya yenzara. Saka isu seDemocratic Movement hatizomiri chirongwa chedu, nekuti 2023 tiri kufanira kumeka short knowing my election and ZANU-PF yakutanganya violence nekuti vari kushika kuti patopinda my election vanodyiwa, ndosaka vakuda kumisa my election vachishandisa violence.
Asi mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti ZANU-PF haina nguva yekuita mirizhonga, vachiti MDC Alliance iri kubika nyaya nechinangwa chekusvibisa bato ravo pamberi pekushanya kwenhume yeUnited Nations amai Elena Doan, avo vari kuuya svondo rinouya kuzoongorora kuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe zvakanganisa upenyu neupfumi hwenyika sei. Vamugwadi vati garo ziva kuti pese panoitika misangano yemasangano akaita seUnited Nations kana panoshanya nhume kubva kusangano iri nemamwe, MDC Alliance inotsvaka nzira dzekusvibisa bato ravo nehurumende.
Zvinhu zvakanangana nezvekuda kuti nyika itukwe, zvinhu zvakanangana neyatingati setting the stage for the visiting UN rapporteur, kuda kumuvhara mama pfungwa dzake kuti asaona kuti zvirango zvoupfumi zvakonzeresa kutambura kwakaita sei munyika ine Zimbabwe. Hatizvidi izvozvo, zvinosoresa.
Vamugwadi vati nhengo dzebato ravo zvikuru sevechidiki havana nguva yekuita zvemirizhonga sezvo vaine zvekuita kuminda nemigodhi yavo.
Vechidiki vekumusangano weZANU-PF vanowanikwa muminda, vanowanikwa mumakomba ezvicherwa, vanowanikwa kumaprogiramu ose akasiyana-siyana vachishandira hurumende, vachishandira mhuri dzavo kuti nyika yedu iendere mberi. Havana nguva yekuita mhirizhonga.
Vachinyorawo padande mutande ravo reTwitter, munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hapana chitsva pano zvinonzi neMDC Alliance zvaitika kwacharumbira, vachiti zvinhu zvinotarisirwa sezvo paine musangano wekushandika kwemamiriro ekunze weCOP 26 pamwe nekushanya kwamai Doan svondo rinouya. Asi pane mavhidhiyo ari kutenderera pamadande mutande ari kuratidza vange vachitema motikari dzeMDC Alliance, ava vange vakatakura zvinyorwa zvekunyomba vachamisa vakavhara mugwagwa. VeMDC Alliance vanoti vaunzwa nemotokari dzebato rezanupf. Bepanhau remasvingomira rinotiwo mapurisa ange akapakatira zvombo arambidza MDC Alliance kuita musangano wayo wedunhu wange uchida kuitirwa pane imwe imba. Kunyange mamwe mapato ari muPoland neZANU-PF ari kubvumidzwa kuita misangano, bato reMDC Alliance rinoti misangano yavo iri kuvhiringidzwa nemapurisa nevatsigiri veZANU-PF. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kuti zvafamba sei kwacharumbira nhasi, sezvo mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vange vasati vasumwa zvaitika pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Arairidzi vazivisa nhasi kuti vachange vachishanda zuva rimwe chete pasvondo sezvinoenderana nemihoro yavo iyo vanoti iri pazvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana kana kuti 21% zvemihoro yavaifanirwa kunge vachiwana. Izvi zvabuda pamhemberero dzekucherechedza zuva revarairidzi pasi rose reWorld Teachers Day dzaitwa muHarare nhasi nemasangano mana evarairidzi anoti reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Teachers Association neTeachers Union of Zimbabwe. Masangano aya anonzi atorawo mukana uyu kuyeuchidza hurumende kuti igadzirise zvichemo zvavo panyaya yemihoro nemashandiro avo uye kusimbisa hondo yekurwisana nedenda reCOVID-19 muzvikoro. Gurukota idzva redzidzo Dr. Evelyn Dlovu Vanonzi vanga varipo pachiitiko ichi uye vanonzi vakurudzira varairidzi kuti vaende kumabasa mazuva ose vachiti hurumende iri kutarisa zvichemo zvavo. Zuva reWorld Teachers Day rakacherechedzwa pasuro sesvondo rapera nemusi wechipiri 5 gumi guru riine dingindira rinoti Teachers at the Heart of Education Recovery, iro rakanangana nekucherechedza kusaneta kwevarairidzi zvikuru munguva ino yedenda reCOVID-19. Hatina kukwanisa kubata Dr. Ndlovu kuti tinzwewo kubva kwavari segurukota redzidzo. Ngatinzwei hurukuru yataita nemutungamiri weATUS vaObert Masaraure.
Hongu maboka evarairidzi mana makuru muZimbabwe anosangatira Amalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Teachers Association, PTUZ neTUZ, aungana vachiisa musoro pamwe chete kuti ndezvipi zvatiri kuita kurecover kweeducation. Tiri pamwe gungano rarunganidzwa neEducation Coalition of Zimbabwe. Musangano uyu takaungana pamwe chete nevakuru vehurumende vekueducation kusanganisira minista wedu mutsva Mindlove, kuti tirovanisa misoro pamwe chete kuti ndezvipi zvatingaite kuti education yedu irecover. Maunions anga achitsanangurawo zvavari kuita kusemaunions, vachitaurawo maexpectations avo kubva kuhurumende, hurumende ichitaurawo zvainovimbisa kuti ichagona kuita kuti dzidzo yedu ikurumidze kurecover kubva kuimpact yeCOVID-19. Muchidimbu tinoti zuva iri ravapa zvakanaka varairidzi vauya, kunyange zvavo vanga vari vemuHarare chete, vakwanisa kutaurawo nhunha dzavo vachizivisa zvavanodawo kuti zviitwe kuti basa ravo rifambe zvakanaka.
Matimi hurumende yanga yakamirirwa negurukota idzvare dzidzo, zvii zvavavimbisawo varairidzi?
Amaindlovu vari kuratidza munhu achiri kugadzikana muministry asati anyatsobata matomo ake zvakanaka. Saka vari kungoti ivo chinangwa chavo chikuru kuengage vachinzwa pfungwa dzevastakeholders, vachiti vanokoshesa pfungwa dzevarairidzi, vachivimbisa kuti vachange vaine kuteerera kwakawanda kwavachange vachiita. Izvezvi hatina chinobatika chatingati ndo chavachange vari chiri dingindira ravo ravari kunyanyofamba naro. Tichatarisa pamwe kufamba kwenguva vachizenge vachititurira mashoko yekuti vaona zvese vahwerengedza zviri pasi kutiona kuti toenda sei kumberi, asi chavativimbisa kuteerera kwakanyanya.
Varairidzi munyika magara muchichema nenyaya yemihoro, iyi nyaya yabatwawo here pamusangano apa?
Hongu nyaya yemuhoro taisimbisa zvakanyanya. Vatungamiriri vese vemaunions anga varipo vataura nezwi rimwe chete kuti mari yatinongotambira i21% yemari yatatichitarisira kutambira. Zvireva kuti patatichitarisira kutambira 540 tikungwana 115. Mari iyi tikada kuti ishande zvakanaka tazowirirana tikaisa chisungo chekuti tichange tichishandawo 21% yenguva. Zvireva kuti murairidzi mumwe neumwe anongozoenda kubasa kamwe chete pavhiki. Aya mashoko ndo azonzi emukuru wedu mutsva watava naye Mindlove, vachiti ivo chinangwa chavo chikurusa kuti vadzorere dignity yaticha, vachiti ivo vane ruremekedzo rukuru kumaticha. Saka tinofarira nechivimbiso chavo, tichitarisira kuti kana chazadziswa tichaendawo kubasa mazuva ese sezvinotarisirwa.
Avanga vari mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vari parunhare muHarare neStudio 7. Dare reNational Assembly ratanga kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro peurongwa hwemashandisirwo emari egore rinouya kana kuti budget. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemuHarare vapinda mumusangano webudget ra2022 vakurudzira kuti mari yakawanda yehurumende ipiwo kumapazi anoti rezveutano, dzidzo, remagariro evanhu uye vechidiki nezvemitambo. Vachipa pfungwa dzavo nezvebudget ra2022, mumwe wevechidiki vaYoungerson Matete vati vanoda kuti bazi rezveutano riwane zvikamu 15 zvebhajeti regore rinouya sezvinotarwa nechibvumirano cheAbuja Declaration.
Ngatikwanise kusvika wepako kwanisa kuti vanhu vakarwara kwanisa kubatsika kuzvipatara. So far kuzvipatara hakuna kumira mushe.
VaMatete vatiwo hurumende inofanirwa kushandisa mari yainenge ichiti yasara iri muhomwe kana kuti budget surplus kubatsira varombo.
Masurplus ngaasangowanikwa muhomwe dzehurumende asi muwana. Ngaawanikwewo kumageti kunogara vanhu masurplus. Because surplus kangoita kuhurumende chete panogeti vachipa nenzara hazvina kunaka.
Amai Mesi Nyadome vakurudzira kuti paiswe mari parutivi yekugadzirisa mutemo wekuti vanochera zvicherwa vabhadhariswe mutero.
many companies are in Zimbabwe are kudaro. Kuti kada kukuleta that means losing a lot of money. Nazvo zvema tax holidays. Vasina corporate social responsibility avari kuita. Zvinenge zvikonzeresa kuti vanhu vari munzvimbo imomo connecting government itself is losing a lot of money. Saka isu tiri kuti panodiwa kuti paitwe avail funds for the fast tracking of the amendment of Mines and Mineral Act.
Vatanaka Mutanga Ndebvu vato vanoda kuti chikamu chebudget chakakura chiende kune vechidiki sezvo varivo vakawandisa munyika.
So sezvo mayouth varivo vakawanda vane 67.7%, ngakuve kuriko kunoendawo the larger portion yebudget rikuya.
Mumwe zvemugari wemuHarare amai Charity Mandishona vatiwo pamusoro peutano nyaya yemvura iri kushungurudza kunyanya madzimai mazhinji nekudaro vanoda kuti kuve nemari inoiswa yekucheresa zvibhorani.
Pamari yewater and sanitation ngaiwedzerwe. Ichiwedzerwa kuda kunoti zvokunorecycla mvura, asi zvokuti kucherwe maboreholes. If at least pakaita a borehole for what? It is solar powered. Yekuti inoiswawo tank, poiswa mateps, madzimai achatore nguva zhinji vari kuborehole.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi uye vachirarama neurema vamasimba kuchera vatiwo vanoda kuti mubhajeti ra-2022 muiswe mari parutivi kubatsira vanorarama neurema nekudzidzisa vashandi mumapazi ehurumende mutauro wesign language.
Zvinokwanisa kuitika chete kana pane maresources. So tinoda kuti isusu gurukota rezvemari vanovaivo vamutulinobe profesa vakwanise kuisa mari padivi inenge ichinzi iyi ndo maresources acho atiri kuti within the limits of resources.
Muzvare Sharon Chigwedere Tendai vatiwo havatarisire kuti bhajeti ra-2022 ripinze nyika muzvikwereti vachitiwo nyaya yeuori inofanirwa kugadziriswa.
Mari dzinenge dzaallocatewa dzifanane nedzimari dzinodispesewa. For example, last year kudevolution pakaallocatewa 3 billion but kwakadispesewa 1 billion.
Vanga vachitungamirira komiti yebhajeti yanga ichinzwa pfungwa dzevanhu muHarare vaEdmond Mukaratigwa vakurudzirawo kuti vasina kukwanisa kupa pfungwa dzavo pamusangano wanhasi vaiite zvekunyorera kudare reNational Assembly. Makomiti ebhajeti awo achange achitenderera kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kusvika musi wa15 Gumiguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. MuAmerica nhasi mune zororo reColumbus Day rekucherechedza musi wakasvika Christopher Columbus muAmerica muna 1492, zvakapa kuti vachena vakawanda vazopamba America vachibva kuEurope. Asi vamwe vanoti zuva iri rinofanira kurangarirwa vanhu vakagara vari muAmerica kusati kwauya vachena kana kuti maNative Americans. Ronzi Indigenous Day. Zororo reColumbus Day rakatanga kucherechedzwa muna 1971. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden svondo rapera vakatara kuti zuva iri rinenge rocherechedzawo vakagara vari muAmerica ava vakaitwa kafira mberi vachitorerwa ivhu ravo. VaBiden vati America ifanire kuwanza nhoroondo yayo kana ichida kuunza kuyanana munyika. Mutungamiri wehurumende yeIraq vaMustafa al-Kadhimi vanyora padandemutande ravo reTwitter kuti vasori munyika mavo vasunga mumwe mukuru wechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State Sami Jassem uye anoona nezvemafambisirwo emari muchikwata ichi uye aiva mutevedzeri wemutungamiri wechikwata ichi akaurayiwa nemauto eAmerica munyika iyi Abu Bakr al-Baghdad. Jassem akashandawo nemumwe aipfurikidza mwero aive kuchikwata cheAl-Qaeda akaurayiwawo nemauto eAmerica Abu Musab al-Zarqawi. Iraq inoti Jassem asungirwa kune imwe nyika isina kudomwa akaunzwa muIraq. Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa nenharaunda reEnvironmental Management Authority kana kuti EMA riri kuyambira vanhu kuti vasaite tsika yekungorasira tsvina pose pose uye kungopisa-pisa marara sezvo zviine njodzi huru yekukonzera zvirwere zvakaita setyphoid kolera, gomarara nezvimwe. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reEMA amai Joyce Chapungu vanoti kunze kwekukonzera kupararira kwezvirwere zvemudumbu izvi vanopisa marara vanosvibisawo mweya wekufema zvinopa kuti vanhu varware nezvirwere zvakaita seasma kana zvimwe zvegomarara. Vati kupisa marara uku kunogona kupa kuti munhu asungwe achibhadhara mari yefaindi inosvika zviuru gumi. Amai Chapungu vaendera mberi vachiti
kana marara achinge akaungana sezviya dzimwe nguva kana ukadzinge kwanaye anogona kukukurwa achinopinda munzizi kana mumadhamu munenge muchizobva mvura inenge ichishandiswa zvakasiyana siyana. Mvura iyi ikange yasviba zvinokonzerawo zvirwere zvemudumbu zvakafanana nakolera, typhoid, dysentery. Uyezve kana marara akangoungana panzvimbo zviya patinoti pamadhamu panoberekera zvipukanana zvakasiyana siyana zvakafanana kana nemosquito inozokonzera malaria uye nhunzi kana makonzo chaiwo anoberekera panzvimbo idzodzo. Zvinova zvese izvi zvinokonzerawo zvirwere zvakasiyana siyana. Izvi zvipuka zvinotakura zvirwere zvakasiyana siyana.
Studio 7 yakwanisa kubatawo chiremba vanoshanda pasi pekanzuru yeHarare, Dr. Michael Vere, avo vatsinira kuti kufema mweya une tsvina kunokonzera zvirwere zvemapapu.
Yes, mota dzawanda tinoziva kunyanya zvirwere zvemapapu ndozvinonyanya kuwanika kana vanhu vachifema mhepo isina kunaka. Vaya vanenge vaine zvirwere zvakaita senge asma vanogona kubva vakundikana pakufema kana vachifema mweya une tsvina. Vamwe vatinoti machronic obstructive airway diseases anogona kuuya nekuda kwemweya iwoyoyo une tsvina watinofema kana mota dzawanda kudai. Izvi zvakaongororwa kudzimwe nyika pakamboita panguva yeindustrial revolution ichatanga kuti zvinogona kuitika zvekuti vanhu vanoenda inonzi chronic obstructive airway disease. Iyo chinova chirwere chemapapu chekuti munhu anenge achikosora asi chirwere ichi hachirapike.
Dr. Vere vanoti kanzuru ichaita tsvagurudzo yekuonesana kuti sei vanhu vachiita huchapa hwekurasira marara pese pese uye nekuzovadzidzisa kuti marara anokamurwa sei kuitira kuti tsvina isayeredzwe nenzizi. Vagari vakawanda mumaguta vanoti kanzuru dzacho ndidzo dziri kutadza kutakura marara pamazuva akatarwa. Vamwe vakaita sababa Jackson Chirenje vanogara mumusha wemadokero vatiwo dzimba dzavanogara dzakanyanya kubatana, saka kuchengeta marara kwenguva yakarebesa kunonetsa sezvo anozoguma onhuwa zvokoka nhunzi dzinenge dzaakupinda mumba dzichikonzerawo zvirwere.
Nyaya dzemarara inyaya inototinetsa chero kuno kwatinogara, nekuti marara tinotoona kuti dzimwe nguva unenge uchitomboita zvekuunganidza mabhini uchiti vamwe kanzuru ichauya, kanzuru haiuyi. Musi wainouya kanzuru wachona iwe unenge usina kutarisira kuti kanzuru ichauya, marara wakarasa nezuro.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme kuti tinzwe divi ravo, asi muhurukuro yatakamboita navo vakati vagari havasi kubhadhara mari dzemutero zvinopawo kuti kanzuru ipedzisire yotadzawo kuita basa. Mamwe marara aya ari kukukurwa chena kudhamu rechivero zvopa kuti risvibe zvakanyanya uye kanzuru iri kutadza kuchenesa mvura iyi kuti inuike. Ndakamirira Studio 7 muHarare.
Munhau dzemitambo, vatsigiri vemutambo wenhabvu havana chivimbo nechikwata chavo chemawarriors apo chiri kupinda munhandare neGhana mangwana mumutambo we 2022 World Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vakawanda vanoti chikwata chavo chenyika hachina mongo zvekuti hapana chinobuda mumutambo wavo wechina wemakundano e-2022 World Cup uyu. Muteveri wemutambo uyu vaCollins Longwe vanoti vachitarisa matambiro akaita Zimbabwe mumutambo uchangopera, maWarriors ari kudamburwa.
Asi kutamba zvakanaka, tirikuona tichikundwa because vako varume vakomana vedu ava havana kunyatsogadzirira pamutambo uyu. Timu yedu pakati paina kusimba, tirikuona kuti vana kamusoko vari kutambiswa pakati ava, ava vakomana ava vachitamba zvakanaka.
Aimbove murayiridzi weDynamos Lloyd Tugove anotiwo ari kutya kuti Zimbabwe inokwanisa kurohwa zvekare mushure mekutamburwa 3-1 mukupera kwesondo. Zimbabwe ine point imwe chete chete kubva mumitambo mitatu mushure mekurohwa neGhana neEthiopia nekuita mangange neSouth Africa. Muteveri weDynamo vaStanford Maweni vanoti Zimbabwe ikaita mangange inenge yatotamba.
Inini maone vangu zvangu considering performance yeGhana ne level yeGhana handione hangu kuti chiita si maybe tikakwanisa kuita a draw or a win with a narrow margin. Inenge tanhikinda but point yangu ndeyekuti hatisi kuzoqualify this time. Maone anakaita hatisi qualify but.
Muteveri weHarare City vaNomen Chirume vanoti Zimbabwe iri kushandisa vatambi vadarikwa nenguva zvekuti hapana chinobuda makwikwi aya.
Kuramba chikudzokorera maplayers amwe amazvita kutamba vamwe vatikada kuzotarisa vana South Africa uko vairasana kuda mahati aya bhora vasingotamba vanhu vanenge vangori kumastation bedzi asi ndo vanhu vari kuselectwa ivavo.
VaKenneth Tachenda Gomo vanoti vari kutarisira kuti Zimbabwe inokunda maBlack Stars ekuGhana aya.
We are expecting kuti vakomana vange vachitamba zvakanaka. Tiri kutarisirawo kuti tichange tichihwina semafanzi tie takatarisira vakomana vedu kuti vatambe zvinodadisa nesuwo tivamotivhetawo kuti vatambewo bhora zvakanaka and we expect a win tomorrow.
MaBlack Stars akasvika muHarare nezuro kubva kuGhana. Zimbabwe yasvika nhasi kubva kunyika imwe cheteyo. Pamusoro peGhana, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neEthiopia neSouth Africa. South Africa ndiyo iri kutungamira gungano iri nemapoints manomwe icheverwa neGhana iyo ine mapoints matanhatu. Ethiopia ine mapoints matatu, Zimbabwe ine point imwe chete chete. Chikwata chimwe chete kubva mugungano iri ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya ayo ari kuitirwa kukata gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Live Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19 mhirizhonga yaitika kumasvingo uko vatsigiri veMDC Alliance vari kuti varohwa nekutemerwa motokari nematombo nevatsigiri veZANU-PF uye mutambo weWorld Cup pakati peZimbabwe neGhana mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumirawo mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato guru rinopikisa reMDC Alliance ropomera bato reZANU-PF mhosva yekuita mhirizhonga inotyisa yapa kuti dzimwe nhengo dzebato iri dzikuvare kumasvingo. Asi ZANU-PF iri kuramba kuti vatsigiri vayo varwisa MDC Alliance. Varayiridzi vanoti vave kuzotanga kuenda kumabasa kamwe chete pavhiki sezvo mari yavari kutambiriswa iri shoma. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voeshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.